mikana izere yekuti nyika yedu ibatsirike. Pano pakazara mabusinesses. Chandingade kutaura ndechekuti mari dzeclimate change handi mari dzekungoti munongopiwa onzishandisai, asi kazhinji kacho imari inouya through private sector. Saka hurumende inofanira kuti igadzirise yatingati business environment.
Ndeipi iyoyo vamaguhu yamuri kutaura iyoyo yamuri kuti business environment, uye inobatsira chii
kuti mainvestor vasatye kuinvesta muZimbabwe? Kuti kana akatanga project yake, kana akavaka, kana akatanga chaanenge atanga, zvakuda kuti zvakuda kusimuka, panogona kuuya someone anouya achiti panapa papangu chienda. Kutiwo zvekare nyaya dzecorruption dzekuti mainvestor achida kupinda munyika anotanga anzi bhadhara chakati, ndibhadhare inini kuti ndikuprotekte. Saka business environment yedu inofanira kunge iri attractive kumainvestors.
Kunze kwezvamataura izvo vamaguhu, ndezvipi zvimwe zvamunofunga kuti zvingatadzisa vanoda kudyara mari kuuya munyika?
Chimwe chinhu chingade kuti Zimbabwe inyanye kufungisisa nezvacho inyaya yecurrency risk, yekuti tine mari mupengo inonzi RTGS. Mari iyoyo haidi kuonekwa nevanhu vemuZimbabwe. I think kunyange minister of finance havadi kuiona muhumwe mavo. Mainvestor kana vachiuya munyika yakadaro vanotya kuti mutemo unogona kungochinjwa, unzi kana vakaisa maeuro kana maus dollar waakupiwa ari maRTGS kana mabond. So nyaya yerisk yecurrency yedu inoda kuti igadziriswe kuti mainvestor vave confident kuuya munyika. Nechinonzi rule of law, mainvestor ngaapiwe rule book, ngaapiwe mapolicies nemitemo inovaprotekta, kwete kuti vanoprotektwa nemunhu, an individual. Saka ndo zvinhu zvandinofunga kuti izvozvo zvikagadziriswa, kune mainvestor vakawanda Zimbabwe inokwanisa kuattracta mabillions of dollars ekuinvesta mukumitigeta kana kuti adaptation panyaya dzeclimate change.